Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu zanasi chishanu kubumbi 29-2016. Mutunga miri we Togo anovura zviripa mutemo wechirongwa cheZimbabwe International Trade Fair muBulawayo vanorwira kodzero vachiti mutunga miri uyu ane maoko akasviba munyaya dzemutongo wejechetere. Nyaya yevashandi veNational Railways of Zimbabwe inonzwikwa mumatsare mutongo uchitarisirwa nechipiri svondo rinouya. Vamwe madzimai nevanasikana vange vachibatwa senhapwa kuKuwait uko vakaenda kunotsvaga basa vanotarisirwa kusimuka munyika iyi vakananga kuHarare nhasi panguva iyo mambo musarurwa vari kuyambira vanasikana kuti vasakwezve moyo nemabasa emunyika iyi. Mitambo yenhabvu mukupera kwesvondo inoitwa vakawanda vakaisa maziso pazvikwata zveCapes United neDynamos. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa chirongwa cheZITF nekuuya kwemutungamiri weTogo kwakakonzera mutauro munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave.